isusu sevanhu vari mudiaspora taona matungiro anoitwa nyika zvine oda, ende tine responsibility yekuti tiite sei tinobatsira nyika yedu kuti isimukire. Makatarisa kuZimbabwe iko zvino vari kushandisa mabhonzinoti, nyika yadzikira, nyika yashupika. Saka isusu vari mudiaspora we have a responsibility yekuti tinopinda mumacommunity yedu tichibatsira vagari vemuZimbabwe kuti nyika yedu isimukire.
Manga magara zvakadi muri kunze kwenyika?
UK ndagara kwemakore 14 years.
Saka muri kudzokera kumusha muchida kunopinda mubhinda uko ripi?
Ndiri member yeMDC, saka ndoda kunomira ndiri kumarondera central.
Tinoona kuti bato reMDC rine nhengo dziriko kumarondera central ikoko. Munozoona muine mukana here imi muri munhu ari kubva kunze kwenyika?
Kunze kwenyika kuno vamwe takauya kuchikoro, vamwe takauya kubasa. Asi kumba kwedu, kumusha kwedu, kuZimbabwe, ini sechizvarwa chemuZimbabwe ndakakurira mumarondera. Vanhu vemo vanotondiziva, ndakaenda kuchikoro kumarondera. And then I have been doing zvinhu zvakawanda imo mumarondera macho. Ndiri munhu anodzokera kumba kakawanda pagore kumarondera. Saka vese vanondiziva, vanoziva pandinogara, pane imba yangu marondera, nezvese zvandinenge ndichiita mumarondera imomo. Saka ini ndakatokumbirwawo nevamwe varimo especially vechidiki vakati, aiwa vamateo, imi muri munhu anotibatsira zvikuru, uyezve muri munhu anozivikanwa, anoremekedzwa munharaunda yemarondera. Saka matima uya kuzotivirira vamuri muparamende. Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti ndiite sei ndidzokere kumusha kuti ndinomirira vanhu vanogara marondera kuti tiri kuparamende.
Munoona here imi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muchikwanisa kuzonosimudza nyika kubva mumadhaka mairi?
Kana pasina shanduko yaitika, aiwa kutambura kucharamba kuchenderera mberi. Chapo ndechekuti vanhu vaona kusiyana kwepakambouya inclusive government paye pakabatana nhengo dzeMDC neDZANU-PF nedzimamwe mapato, kuti pakabvaita kakuchinja kanga kaitika kunyika, zvinhu zvanga zvasiya zvichitina kei. Asi pakazongobva MDC paikabirwa maelection muna2013, zvinhu zvakaondomoka futi. Zvatosvika pari zvino pekuti zvinhu hazvichaita.
Saka vamateo vanofungidzira kudzokera riini kumusha?
Indofungidzira kudzokera kupera kwegore rinori. Obviously inini ndiri munhu anoshanda munomu, saka zvinenge zvakureva kuti kuwind up everything I am doing munomu muUK, ndichizotarisira manje kuti ndinotanga upenyu hutsva ndamuZimbabwe imomo.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha riini kuti munokwanisawo kunyoresa kuzenge muchipinda musarudzo gore rinori?
Kana vachinge vatanga